Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 26, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kugoverwa kwechikafu kuvanhu vakavirwa nedambudziko recyclone Idai kwosimudza mutauro kuManicaland. Ekambani Econet inoti achisi chokwadi chekuti yasiya basa rekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai sezviri kuburitswa mumadande mutande akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kushushikana zvikuru nekwarinoti kupindira kwehurumende yeZANU PF munyaya dzekugoverwa kworubatsiro kuvanhu vekuManicaland. Mugwaro raburitswa nemutauriri weMDC vaJacob Mafume, MDC inoti zvinonyadzisa kuti bato rakatadza kubatsira vanhu munguva yetsaona yedutu mupengo rava kuenda kunobvutira vanhu rubatsiro ruri kubva kune vane tsiye nyoro. VaMafume vati kune vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo, vamwe havana pekugara, midziyo yakaparadzwa uye vanhu ava vanoda rubatsiro. Asi VaMafume vati dambudziko recyclone Idai rakanyanya kuvhiringa upenyu hwevanhu nepamusana pekutadza kuronga kweZANU PF. VaMafume vati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kuitira kuti vamise maitiro eZANU PF. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe pamiri bato ravo panyaya iyi. Asi mumiriri wechipinge South muparamende uye vari nhengo yeZANU PF vaInoki Porusingazi varamba mashoko aya vachiti ndovari kutotanga kunzwawo kubva kuStudio 7 nezvemashoko aya. Vamwe vanhu vari kuda rubatsiro mushure mekuparadzirwa misha nedutu mupengo cyclone Idai vari kupomera dzimwe nhengo dzeZANU PF mhosva yekugovera chikafu cherubatsiro dzichishandisa nyaya dzezvemapato, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vatsigiri veZANU PF chete vawaniswe rubatsiro. Zvinonzi mhuri dzakawanda dziri kurara nenzara mumatunhu akawirwa netsaona iyi kuChimanimani neChipinge, uko utungamiri weZANU PF kusanganisira vamiriri vematunhu aya mudare reparamende vari kupomerwa mhosva yekunyema chikafu vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira mapato anopikisa. Mumwe mumiriri weparamende anonzi Mukupera kweSvondo akatungamira mukugoverwa kwerubatsiro rwakabva kusangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rwaipiwa vanhu paBiriwiri Business Center, akanyima vanopikisa bato reZANU PF chikafu, izvo zvinonzi zvakazokonzera kuti paite zhove zhove. Vamwe vagari kusanganisira vamiriri wedunhu reManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi vakaudzawo Studio 7 kuti chikafu chiri kugoverwa ichi chine maziso, izvo zvinonzi zvinoreva kuti chiri kupiwa vekuziva chete vanove bato riri kutonga. Asi mumiriri wechipinge South muparamende uye vari nhengo yeZANU PF vaInoki Porusingazi varamba mashoko aya vachiti vari kutotanga kuwanzwawo kubva kuStudio 7. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Chipinge South kana chipinge zvayo yose ndeimwe nzvimbo dzakavhakachirwa necyclone Idai, asi kuti tinoda kutenda Mwari nokuda kwokuti iko kuvhiringidza kwayakaita muchipinge South kuri nane paupenyu hwevanhu. Hatina kurashikirwa neupenyu, takakwana tese, asi takawanawo dambudziko rokutorerwa dzimba nokutorerwawo chikafu changa chiri mudzimba, uye kunyanya kuzvipfuyo zvaiyeredzwa zvichienda muna Save. Asi paupenyu hwevanhu tinoti Mwari wakatiitira nyasha.
Tinozva kuti vakawanda vakarasikirwa nechikafu, saka vanhu vari kurarama sei, Honorable?
Chikafu tiri kubatsirwa neCivil Protection. Pane avo vakawirwa nedambudziko iroro vari kuwana rubatsiro kubva kuCivil Protection. Zvakare maWell Wishers ari munharaunda, ndingada kutotaura nekambani inonzi Green Fuel, iyo yakabva kutenga mafuta, hupfu, shuga nemagumbeza, ikatobatsira izvezvi, yakabva kubatsira kuwadhi 20 kuchibuwe.
Imi makawirwo here nedambudziko?
Ndine kumunda kwandandarima kwakapera kuyeredzwa, asi zvimwe zvichipo zvacho tinorarama, asi ndinozvitiwo ndiri victim.
Pane mashoko ari kubvawo kunharaunda kwenyu kumanikalendi ikoko, ari kunzi vatungamiri vebato rezano PF vari kupinza zvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu. Munoti iwo?
Kwete. Kana mukarangarira, zano PF ndiro bato rakatotanga kumhanya kuinda kutondochema nevanga vachichema. Taitobata basa rakakura zvikuru. Apa nguva yatiri panapa hatipinzi zvematongerwo enyika, nokuti tinovada vese, vanande veZimbabwe vese, ende hatina kanyora kana mabheji anotaridza kuti uyu ndewebato rakati. Tinongoti tese tawirwa nedambudziko. Ndosaka kana kunhamo, tichiinda kunhamo tiri tese tichindochemana. Izvemapato izvi zvine nguva yazvo, asi hazvifani kujanyirira munhu paupenyu hwake. Saka chinhu chakadaro ichocho tiri kutochinzwa kubva kwamuri, asi kuzano PF semusangano uri masi wevanhu ndiyo iri pamberi kutobatsira padambudziko iri. Pamapato ese ari muZimbabwe muno, zano PF ndo itori pamberi.
Zvinhu zvamungataurawo, nokuti kunogona kuitawo dzimwe nyanyanya dzinenge dziri nhengo dzemusangano asi dzichiitawo zvisinei nemusangano.
Kumusangano fanika wedu isu wezano PF ingatova yambiro kuti tiudzane kuti haisi nguva yokuti tiite zvemapato. Tinoziva kuti vanhu vazhinji vanoda kunyebera musangano uyu kuti hauri kuita zvakati, uri kuita zvakati, asi ngavatendewo kuti ndiwo musangano wakurumidza kurisponda kudambudziko rakadai. Kana pane unenge achiita unyanya, tinoti isusu pasinaye ngatibetsere vanhu semusangano uri zhinji, musangano uri kutonga kubetsera pasina kusarudza, nokuti vanhu vese isu tinovarigadha kuti ndevapurezidendi wedu.
Vanga vari mumiriri wechipinge South mudare reparamende vaEnoch Porusingazi veZANU PF vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani Econet Wireless inoti hachisi chokwadi kuti yabuda mubasa rekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai mumatunhu eManicaland neMasvingo. Kambani iyi yaburitsa mashoko aya zvichitevera mashoko ekuti bato rezano PF ratora basa rekugovera vanhu chikafu. Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muEconet vaFires King rinoti vashandi veEconet 94 vari kuenderera mberi nekuita basa ravo. Vatiwo nhasi zvikopokopo zvavo zvaita nzendo 15 zvichitakura zviuru 30 zvematani echikafu. Mumwe wevanhu vakatanga urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mudambudziko recyclone Idai vaFreeman Chari vanoti mari yavakwanisa kuunganidza pari zvino yave kudarika zviuru 74 zvemadhora. VaChari vanoti vakatanga urongwa hweGoFundMe vaine chinangwa chekuunganidza zviuru 100 zvemadhora. VaChari avanogara muAmerica vanoti vari kushanda nemasangano akazvimirira pamwe nevanhu vematunhu akatarisana nedutu mupengo iri. Vanotiwo pane vana chiremba 20 vaendeswa kumatunhu aya kuitira kuti vanobatsira vanhu vanoda rubatsiro. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vachari kuti tinzwe zvavari kuita.
Tasvika pa $84,000 ndopatasvika.
Tarisiro yenyu ndeyekuti homwe iyi isvike papi?
Ya, iko nezvida tiri kutarisira kuti dai tasvika pa $100,000 saka tasara ne $16,000 kuti tisvike pa 100. Taisimudza mumazuva 9 apfuura.
Manga muri kuita sei kuti muwanikwe muchikwanisa kusimudza mari kana kuunganidza mari iyi ichaenda ichinoshandiswa uyezve ichashandiswa pazvipi nezvipi?
Isusu takangotanga pasocial media ipapa tichingotaura kuti paGoFundMe takavhurawo page redu tichingoda kubatanidza vanhu maZimbabweans nevamwe vari kune dzimwe nyika kuti vaone nhamo yawirawo hama dzedu. Patakanga tichitanga takanga tisingafungidziri kuti tinosvika kwese uko, asi vana veZimbabwe vazhinji nevamwewo vari kune dzimwe nyika vakabatwawo nenyaya iyi vachibva vabatsira, ende vanhu vari kubatsira zvinoshamisa chaizvo. Mari tinotarisa kuti ichashanda zvinhu zvakawanda chaizvo. Iko zvinezvi patikutaura kwandiri kuita kwakatouya chemo chemishonga yanga iri kudiwa kuvanhu vakakuvara kuchimanimani nekuchipinge. Kune mishonga yakawanda iri kudiwa zvakaita semabhandeji nezvimwe zvinhu zvomuchipatara zviri kudiwa. Kutotaura kwatiri kuita takatobhadhara $20,000 yemishonga neizvozvo zvese zviri kudiwa kuitira kuti vanhu vese vakakuvara vaya vakwanise kuwanikwa. Hazvinakidzi kuti munhu akakuvara wonziwo achabhandeji usungire futi. Handisi muri kuona, saka tiri kuedza kuti ipapo patinenge taona pakavhurika tobatsira ipapo, kana kukanzi kune nzara tobatsira ipapo.
Vamwe vangadazve kuziva kuti munoshanda nemakambani api?
Chikuru chatakavhurira homwe iyi ndechekuti chekutanga rubatsiro runofanira kusvika top top. Hatifaniri kunzi parikudiwa rubatsiro kunzi kune tsamba ichambopinda kuna ninge uzobuda muofisi umwe yopinda uku. Aiwa, isu kwatiri takati vamwe vachizama kufambisa mapepa kudaro, isusu tinobata ipapo nekukurumidza. KuZimbabwe tiri kushanda nevamwe variko ikoko. Kuna vanonzi Sean Mullen ndipastor wekuchechi inonzi One Church. Kuna sisi vanonzi Jeki vanoshanda nemiracle missions, kana mazvanezva ndo vari kuita zvimwe zvakawanda zvechikafu imo muchimanimani. Ndana mukoma Wellington Mahoma ndo variko ikoko vari kuvolundia. Saka zvatinongoita ndezvokuti kana pane pari kudiwa tinoti zvinhu ngazvitengwe kana zvifanira kutengwa, maresisi ngaabudiswe. Maresisi kana abudiswa toti ngatiragidze zvinhu zvacho nepazviri kunosvika. Vanogamuchira votaura kuti tagamuchira, isu tozongoragidza kune vakabhadhara kuti izvi nezvizvi nezvizvi ndo zvakaitika. Zvese zviri pajekerere, hatina kunzi pane zvinofanira kuwandiswa.
Mamakatarisana nedambudziko rekutumira mari kumusha, zvakazogadzirika here?
Aiwa, iroro dambudziko rakazogadzirika. VekuWorld Remit vakati tinokwanisa kutumira navo.
VaFreeman Chari, mumwe wevanhu vari kutungamira urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko recycloni idai, vanga vachitaura naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muOhio muno muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro soro muMyanmar rabvuma nhasi kuti ripe mutongo waro pachikumbiro chevatori venhau vaviri veReuters avo vakatongerwa kugara mamwe mujeri zvichitevera kuwanikwa kwava vaine mhosva yekuburitsa nyaya pamusoro pekudzvanyirirwa kwevanhu verudzi rwechiRohingya Muslims. Justice Soi Naing akupa zuva ravachapa mutongo wavo, asi zvawiriranwa nedare iri zvinoreva kuti magweta evatori venhau achasangana nemutongi wedare kuti vazive mafambiro achaita nyaya iyi mudare. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vavanzira nhasi masangano evatori venhau vemuAmerica vachiti masangano aya ari kushorwa pasi rose zvichitevera kuburitsa kwavo nyaya dzavati Russia collusion delusion. VaTrump vati masangano aya ane uori uye anoburitsa nyaya dzemanyepo. VaTrump vaisa mashoko aya padande mutande reTwitter. Vatiwo masangano aya anga achiburitsa nyaya dzemanyepo kwemakore maviri, kunyange hazvo akanga achiziva kuti aive manyepo. Vatiwo masangano aya ndiwo mhandu chaidzo dzevanhu vemuAmerica uye ndiwo bato rinopikisa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari zvapa kuti vemuchovha vawedzere mari. Asi hapana kujeka kuti chii chaizvo chiri kukonzera kushomeka kwemafuta aya. Hurumende inoti kunyanga hazvo pombi inotakura mafuta kubva kuBeira yakambovharwa nekuda kwedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai, nyika ine mafuta edzimotokari kumatura ayo anoikwanira kwemwedzi miviri. Asi Zimbabwe yagara ichitatarika kuwana mari yekunze yekutenga mafuta edzimotokari. Ngatinzwei nyaya ina Blessing Zulu uyo anotipa zvizere.
Mafuta ekufambisa dzimotokari atanga kutengeswa pamukoto nemari inosvika madhora makumaviri nemashanu emabond kana kuti 25 RTGS dollars pamarita mashanu, ayo anotengeswa nemadhora gumi nemasere kana kuti 18 RTGS dollars pamagaraji. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti vanhu havafaniri havo kuvhunduka panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari sezvo Zimbabwe yagara yakagadzirira pasati pauya nedambudziko rokonzerwa nedutu mupengo Idai.
Chiripo ndechekuti kubhaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papasingachishandike. Saka vavhara pompi iyoyo. Isu kuno mukati munyika tatagara tina mafuta akawanda anga agara atosvika munyika, saka hatina dambudziko.
Mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana anouya nepombi kubva kuBeira, Mozambique, rinova guta rakaparadzwawo zvakanyanya nedutu mupengo Idai. Mozambique ndiyo inotakura mafuta nepombi yayo kubva kuBeira kusvika kuferuka kwamutare nekambani inonzi Compania Du Pipeline Mozambique Zimbabwe kana kuti CPMZ. Kubva kuferuka kusvika kumabvuku, mafuta aya anenge otakurwa nekambani yeNational Oil and Infrastructure Company kana kuti NOIC ichinzi Feruka Pipeline. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushayikwa kwemafuta kwave kukonzera kuti vemakombi vawedzere mitengo.
Mafuta ekufambisa haasi kuwanika nzvimbo dzakawanda pamunotenderera muno maguta ese chaizvo. Tinoona midhwendo yemotokari vachitsvaga mafuta. Izvozvo zvakatocreata situation yokuti mitengo yekufambisa ikungopota ichikwira ichidzika ichikwira ichidzika.
Izvi vati zvave kuomera vashandi vakawanda.
Zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbovhira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masalaries aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining hai yakapedzisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino ne erosion yakaitwa ne MPS, tinoti monetary policy statement. My employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kunokanganisa mabhizimisi zvakanyanya munyika.
Fuel yakafanana neblood neropa remunhu. Saka nyika isina fuel yakakwana zvakafanana munhu asina ropa. Saka patiri pakaoma hurumende inofanira kuzvigadzirisa nekukurumidza nekuti munhu angagara asina ropa mumwiri. Ndo zvimwe chete nyika ikonomi haingagari isina fuel. Makambani mazhinji ari kuremerwa. Vanhu production iri kutodzikira kumaindustry. Zvekureva kuti target yaitaura Minister of Finance yekuti tichakwanisa kuona target ye 3.1% growth rate gore rinei tichariipotsa.
Vamugano vativo zviri pachena kuti hurumende haina mari yekunze yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari.
Ichokwadi kuti mafuta ari kunzi arimo pabonded warehouse pamasasapa. Nyaya iripo ndeyekuti fuel iyi haitengwe nehurumende. Madealers anounza fuel yavo pamasasa kuti hurumende ichizotora inofanira kunobhadhara fuel iyoyo. Saka zvakangofanira kuti mafuta haamo munyika. Arimo asi haamo nekuti haukwanisi kuvatora usina kubudisa mari yeforeign currency.
Munandira muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari vachiti izvi zvaizopa kuti atange kuwanikwa zvakare. Izvi zvakakonzera kuratidzira kwevanhu munyika yose zvakazopa kuti vamwe vanhu vagume vapfurwa nemauto. Asi zvekuti mafuta awanike munyika zvinenge zvakona nganga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vamwe vanotengesa zvirimwa zvakaita semabanana, makotapeya nehanyanisi vanoti kuparadzwa kwakaitwa nzvimbo dzekumanikaland nedutu mupengo rine mafashamo kana kuti cyclone Idai kwave kuita kuti zvinhu izvi zvisawanikwe nyore. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanorarama nekutenga nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana muBulawayo vanoti basa ravo rakavhiringidzwawo nemafashamo ecyclone Idai. Mumwe wevanotenga nekutengesa zvinhu izvi muzvare Patience Muganga avo vanobva kuchimani mani vanoti izvi hazvizi kuitika muBulawayo chete.
Ini ndine 2 years ndichishandira muna muBulawayo ndichitengesa mabanana, but no means kuti tichatakura mabanana kuya kuno kuda kwamabridges afitwa. Saka zvinhu zvese zvagara pasi, nyangwe ivo vanotengesa vari muna vanoda mabanana kubva kwatiri kana pekutangira chepa havasina. Saka zvaafekta nyika yedu. Kwatinotengesera kwacho hamusi muno mega muBulawayo, asi kwa Gweru, Harare, Gwanda, kwese kwagara kusina mabanana. Idambudziko rapinda matiri.
Muzvare Muganga vanoti vamwe vave kufunga kuedza kunohodha zvimwe zvezvirimwa zvinodiwa nevanhu zuva nezuva kuSouth Africa, asi vanoti kuita izvi kunonetsa.
Dambudziko iri kuti ripere provided tichenge tagadzirwa mabridge ndokune kukurumidza ndokuti zvipere.
Mumwe vanorarama nekutenga nekutengesa zvirimwa zvakadai vaSemchiwawe vanoti kushayikwa kwezvimwe zvirimwa uku kwave kuita kuti zvivadhurire kwavanozvitenga kuti vazotengesa.
Zvakaitika kumanikaland zvakafekta bhizinesi zvakanyanyisa. Zvakaita semabhanana mapeni pachakwanisa kuzviwana. Ndinoda kuti ndiko kwega kwatakwanisa kuzviwana kuti tigone kurarama. Izvozvo kuti tigone kuenda ikoko hakuchakwanisi kunge zvende bhozi mabridges asi akapera kuparara akafa. Izvozvo zvatina zvozvo. That's our last orders. Saka kupera kwazvaita chazvitoita sei kuti tigone kuyamba kuenda kumhiri kwakudiwa malicense and so on. Saka zvisi zvabva zvaoma.
Amai Tandazani Mhlanga vatsinhirawo nyaya yekudhurirwa nezvirimwa zvavanotengesa.
Zvati dzosera mashure because zvinhu zvachona zvishoma zvinokwanisa kutransportwa zvichiya kuno kutown, especially Bulawayo. Zva expensive azvichafanani nemahodhera ataitawo isusu. Ndonyaya yacho iyoyo iri kutinetsa iyoyo.
Kunzvimbo dzakawanda dzekuma Nikaland, kunyanya Chimanimani, Chipinge nenyanga, ndiko kunobva zvimwe zvirimwa zvakawanda zvinotengeswa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mumwe aiodha mabanana kuma Nikaland anoti Cyclone Idai isati yauya aizadza matrack maviri svondo rega rega, asi pari zvino asi kukwanisa kunotenga mabanana aya sezvo nzira dzakaparadzwa nedutu mupengo. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kuparadza kwakaita nzvimbo idzi nedutu mupengo reCyclone Idai kuchaita kuti zvirimwa izvi zvinetse kuwana kwenguva yakati rebei inotevera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makadii vateri veStudio 7, ini ndini Mike Ove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuvhiringwa kuri kuitwa mabasa neupenyu hwevechidiki nedutu mupengo reCyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa hama dzangu, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Chema Jehovah Marita Padara Nyangwe Chipinge ino chema Jehovah Marita Padara
Waka uya dutu rinemvura Ndoku paraza misha yedu Waka uya dutu rinemvura Ndoku paraza zifubo Ndoku uya dutu raichisa Ndoku paraza hama zedu Hama zaka parara varumewe Panuku parara semuka Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano Mari pindirai pakadai Ishe pindiraivo pakadai Matibaya pamoyo Nefumo rinorwadza Hama tabaiwa pamoyo Nefumo rinorwadza Asi atirasa tariro Atirasa tariro
Zimbabwe iri kuchema nekuparadzwa kwakaita misha neupenyu nedutu mupengo Cyclone Idai sezviri kuimbwa nemuimbi wechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kugoverwa kwechikafu kuvanhu vakawirwa nedambudziko reCyclone Idai kwosimudza mutauro mudunhu reManicaland nemasvingo. Ekambani Econet Group inoti achisi chokwadi chekuti yasiya basa rekubatsira vanhu vakavhiringirwa misha nedutu mupengo reCyclone Idai sezviri kuburitswa mudande mutande matande mutande akasiyana siyana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.